nokuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka ndaita hurukuro ini naamai Posia Kandemiri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Posia Kandemiri.
Ndinokutendai zvakanyanya Marvelous Mhlanganyahuye.
Amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tichitsanangurei kuti
tinobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehama neshamwari kumusha, tinobvunza kuti vamwe vese vari sei, zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki. Saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ninga soso, ningaita zvakati, ningaita zvakati, asi ninga hasunzwa zvakanaka. Saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuwarentaki, ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Chayano wako anova mwanakomana wevatinoti baba munini vanemba yakatasaniya na baba vedu, akanga aita dambudziko rekuita accident makore akati kuti apfuura. Aita accident kudaro akazobviswa rine gumbo, saka anga asawa negumbo 1. Saka saizvozvo takangonoti mwana anga achitambudzika zvikuru, ndati ndipei nhamba dzake ndinoti ndingamubate sei. Asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsirawo nenyaya yemaziso, nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko, anga asanyatsooni zvakanaka. Saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso, ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg zvekuti abatsirikane. Saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye Trust mbva ndanyatsomubvunza, mbva handitsanangura mamiriro azvanga zvakaita, ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete, haakwanisira kutombeta kana mabhinda uku kana kubatsira in any way.
Imi chii chakanyanya kukubatsai? Tinoona vazhinji vanoti aiwazve hama dzakawanda dziri kunese kana kumusha, asi chii chakakubatsai nyanya panyaya yemukomana uyu?
Chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunge achishanda, achishandira mhuri yake, vabereki vake, achivabatsira mukuita zvakawanda. Asi nekushaya gumbo kwaanga akaita, angasakwanisa kuita anything. The only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara. Saka zvakare nekuona kuti isusu Mwari vakatiitira zvakanaka, vakatikomborera, vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda. Saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wakuno kuAmerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa, hanzi hatichinje mutupo nekubvakacha. Saka takatuswa kuti tibatsire Trust kuti akwanise kuzviraramira.
Chidzidzo chamawana pane nyaya yaTrust ndechekuti nyanya kune avo vanogara kunze kwenyika vane hama dzichiri munyika.
Chidzidzo chakawana ndechekuti hama dzangu kana Mwari vachinge vatipa mukana wekuwana nekuti zvakawandisisa maningi, ngatibatsire vanenge vachishupika munharaunda, nekuti kwatinobva tine vanhu vazhinji vari kushupika. Asi dzimwe nguva tinofuratira tichiti aiwa, man for himself, God for us all. Ngatiregedze kudaro, ngatitarise munharaunda matinobva kana paine vanoda rubatsiro tibatsire. Hatingapedzi hedu nhamo dzemunhu dzese, asi padiki patinoita ipapo it makes a difference.
Mushure mekunge Trust uyu aenda kunozwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei, makazodi?
Ndo patakazoita GoFund. GoFund inova website yekuti munodescribe zvamuri kuda kana kuti munotsanangura zvamuri kuda kuti mubatsirwe nazvo nevanhu vakasiyana siyana. Saka ndakati Trust atorwe vhidhiyo, bva atorwa vhidhiyo achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga, vanhu vazhinji vakabatikana. Pakasiya mumwe mudzimai akabatikana zvakanyanya, akazondifonera akati, mai Kandemiri, ndaona chinhu chamuri kuita, mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda. KuZimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic henzi or legs. Saka inini chera Trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro. Zvechokwadiwo Trust akaenda kukambani iyi, asvika kukambani iyoyo kotochina takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara, zvokuti mari yatakazoreiza haina kuzombonyanya kutibata nekuti yakabva yataita zviri nani. Ikatokwana, ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyo ichitokwana saka takangotenda mari naizvozvo zita rekambani yakabatsira kuti trust awane gumbo rakanga rine mutengo uri nani inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe.
Imi pamakazowana gumbo izaidiwa na trust makanzwa sei apo akazokwanisa iye kuwana achiriona achizokwanisa kuriedza nezvimwe zvakadaro?
Ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti trust paakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumbo ake ese akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika akavaratidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya. Ndakanzwa kubatikana endakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti Mwari makanaka nekuti mufaro waakataridza trust wakanga uri mufaro wakanyanya. In his own words akati sisi Mwari ndewangu gore rino. Iko zvino ndaakukwanisa kuona TV zvanga ndisingakwanisi kuita nekuti masaa ake ese ari 2 ezvinezvi akaoparitwa manje saka akutoona akutoverenga. Sisi ndaakukwanisa kufamba zvandanga ndisingaiti asi chaakazotiudza zvakare ndechekuti rimwe gumbo rake rimwe racho iri chairo chairo paakaita accident akakuvara kutsoka uku pachiatinge pachiziso apa paengle saka haritsikerese zvakare pasi ende kureva kuti tsinga dzeropa hadzisvike kutsoka saka muchando rinomurwadza zvakare. Aitoti paakambobvunza-bvunza vana chiremba vakambomuti rinokwanisa zvakare kuitwa sejari gumbo iroro kuitira kuti tsinga dzivhurwe ropa rifambe richienda kutsoka kuti asaramba achitonhorwa. Saka ndakatomuti horaiti zvowo chiita iwewe sinzo zvii zvimwe izvi zvagadzirika pari zvino chinzwa information yekuti gumbo iroro rinoda kugadziriswa iri how much is it kana wanzwa mari yacho wozonditaurira tiwati tingatsanzire zvakare here kuti rigadzirwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai amai Posia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, maita zvenyu tatenda.
Ini ndiri Marvelous Musanganya uye zviri muwasifoni.